manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 23 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoyambira vatyairi nevedzimotokari kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa munguva ino yezororo.
Nzvimbo ine vanhu vazhinji vakagariswa munzvimbo dzatinoti mabani munoyerera nemvura.
Dzimwe dzimba muHarare dzinozadzwa nemafashamo emvura zvichitevera kunaya kwemvura yakawanda nemusi wechina. Chirwere chekorera choramba chichikwira apo mvura yave kunaya yakawanda munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa ari kuyambira vatyairi pamwe nevedzimotokari vemabhazi pamwe nemichovha kuti vange vachachanga achiita basa sebasa munguva ino yezororo rekrisimusi negoredzva senzira yekuedza kuderedza tsaona dzemumigwagwa. Mutauriri wemapurisa nyika yose Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti mapurisa achanga ari mumigwagwa achiona mafambiro edzimotokari pamwe nekubvisa mumigwagwa motokari nemabhazi zvinenge zvisina kukodzera uyewo kusunga vose vachawanikwa vachityora mitemo yemumigwagwa. Zvakaonekwa kuti tsaona zhinji dzinoitika munguva ino yemazororo uye dzinokonzerwa nevatyairi vanenge vasiri kutevedzera mitemo yemumigwagwa kanawo kushandiswa kwedzimotokari dzisina kukodzera. Assistant Commissioner Nyati vari kukurudzirawo vedzimotokari kuti vasiyane netsika yekufamba usiku. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mapurisa anenge ari mumigwagwa kuvini kunopurisa mugwagwa zviyo kuti kuchapinde taundi. Tinodiwa chete ndekuti vanhu ngavafambe zvakanaka. Munotaona dziri kuuraya vanhu mazuva ano kuno ndedzeusiku. Ndesatoti vatyairi vachafambe usiku. Vatyairi vasatakure zvekupfurukidza mwari. Unoona kuti motokari inofanira kutakura vanhu vashanu inenge ine vanhu gumi. Inofanira kutakura vanhu gumi inenge ine vanhu makumi maviri. Zvichireva kuti vanhu vanofanira kukoshesa kufamba kwavo, vanofanira kukoshesa upinyu hwavo. Mapurisa vozoitawo basa ravo. Munguva tinozongomirira kuti atoti pachirungu blame game. Hakuna mwana anenge asingatevedzeri mitemo uyezve asingaiti zvinhu zvofanira kuitwa nemazvo.
Tinoonawo kuti iyo presence kana kungoonekwa kwemapurisa vachimhanya mhanya mugwagwa kunogonawo kutoita kuti vamwe vange vachitora matanho ekusamhanyisa kana kunwa vachityaira nezvimwe zvakadaro. Zvinhu zvamungati muchaitawo here?
Ndo zvatagara tichitaura, ndo zvatiri kuzoita uyezve tichabata motokari dzese. Tinokodzera kufamba pamugwagwa, tinokodzera kutakura vanhu. Ndosaka tiri kuti isusu hongu pane vanozoita misikanzwa hatitarisire kuti motokari dzemushikashika kana mapareti taxis achapfuura pamaroadblocks echipurisa.
Imwewo nyaya Assistant Commissioner inyaya yekuti vemakombi zvikuru takatarisa tsaona yakakonzereswa padhuze nepaLiberation Museum apa yekunzi vatyairi vemakombi vainzi vaienda vakatarisa kuri kubva dzimotokari. Izvii zvingaitwa kuti mutemo uteverwe?
Chokutanga varidzi dzimotokari idzodzo dzinotakura vanhu vanofanira kubatsirawo kuti vatyairi vavo vaite unhu hwakanaka. Hazvina kwazvinombotiendesa, hazvina zvazvinombotibatsira kuti mutyairi unodhraivha wakatarisana nedzimwe motokari uchidhraivha uri kurutivi rutsiri irwo romumugwagwa zvinoreva chivi izvozvo. Hazviri kuramba tichingotevererwa nemapurisa. Munhu akatsva rezinesi rekutyaira mumugwagwa ngaaite muenzaniso wakanaka. chinofana ngechiitika kuti vanhu vanodaro havafaniri kupuwa mukana chaiwo kutyaira motikari. Maraisenzi anofanira kutorwa, anofanira kukanzurwa vanhu vakadaro kana kuri kuti vararama patsaona voenda kujeri. Izvozvizvi patsaona iyoyi yamuri kutaura mumuchairi akatiza handi pakabonderana motikari nhatu, asi mumuchairi akatotiza akasiya motikari yake ipapo atoona kuti zvaanga achiita zviri kunze kwemutemo.
Vanga vari mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunhare muHarare neStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Mhuri dzine chitsama mumisha yebudiriro nekuwadzana muHarare dzinonzi dzakasara dzisina pekugara mushure mekunge mafashamo emvura azadza dzimba dzadzo mumisha miviri iyi usiku hwemusi wechina. Mapurisa akazivisa nezuro kuburikidza negwaro kuti chikwata chavo chinonunura vanhu munjodzi dzemumvura chesub aqua unit chakakwanisa kununura vane chitsama mubudiriro 4 gokunonzi kuma paddock mushure mekunge dzimba 15 dzazara nemvura mushure memafashamu emvura yakanaya usiku hwechina. Ikuwo kunonzi mumwe mwana ane makore matanhatu anofungidzirwa kuti anogona kunge akatorwa nemafashamu emvura aya sezvo asiri kuwanikwa. Mapurisa anonzi akanunurawo mhuri 10 nepfumbamwe mumusha wekuwadzana extension mushure mekunge dzimba dzazara zvakare nemvura. Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti dambudziko iri riri kuramba richikonzerwa nekuti vanhu vave kungobvumidzwa kuvakira dzimba dzavo munzvimbo dzaisimbosiyiwa dzichinzi dzinofamba nemvura pamwe nekuti vave kuvakirawo mumatoro. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Ichokwadi, mukati nenzvimbo yebudiriro inzvimbo ine vanhu vazhinji vakagariswa munzvimbo dzatinoti mabani munoyerera nemvura, uye kune dambudziko zvakare rekuti vamwe vanovaka vacho vari kuvaka misha yavo yakatanangira panofamba nemvura voisa majurahoro anovharira kuti mvura isagone kufamba ichienda mutunjizi tunonorasa kunana Chiveroko. Saka dambudziko iroro rinoita kuti pose panongonaya nzvimbo idzodzo dzinotonyodza. Zvaive zvinhu zvakanaka kuti vanhu vanyanye kudzidziswa kuti kunyange ukawana stendi mukati mebani yakachipa zvakadini ziva kuti uchasangana nedambudziko.
Tiri kunzwa kuti pane mwana ane makore matanhatu anofungidzirwa kunzi angadai akaeredzwa nemvura. Pane zvamati manzwawo here patsaona iyoyi yemwana?
Pari zvino hapana chatanga tatitangonzwa kunze kwekungoti kuseni patanga tichimbotaura nevamwe vekunzvimbo ikoko vachingotaura kuti ndo dambudziko riripo mwana haasi kuwanikwa. Saka ticharamba tichingotaurawo nevatungamiri wedu wenzvimbo idzodzo kuti tinzwe kuti situesheni yacho yakamira sei.
Tinoona kuti vanhu vari kuvaka zviri kuitika maziso ekanzuru, hapana here matanho anenge achifanira kunge achitorwawo nekanzuru sezvo muri kutaura kuti nzvimbo idzi dzinenge dzichinzi mawetlands zvinenge zvichitozivikana nekanzuru?
Dambudziko rinoitika nderekuti panotonge pachitosiyiwa nzvimbo dzinenge dziri open idzodzo achinzi mawetlands. Maland barons nevamwe vane huori vari mukanzuru imomo kunyange wematongerwo enyika macancellors pavanoonawo mawetlands aya maopen spaces vanotoona iri nzvimbo yekuti vanogona kutsvaga rutsigiro. Saka matown planners mukataura navo anokurudzai kuti havana zvizhinji zvavanogona kuita ngekuti pavanozoda kuti mapurisa ekanzuro aende kuda kundodzivisa panenge pari kutofamba mapepa anenge achiratidza futi kuti ane zvidhinjo uye kune mari dzakatobvisirwa kukanzuro zvoita sekuti zviri pamutemo. Kunyange vanhu ivavo vakange vachiudziwa kuti pamuri kuwaka hapazi pamutemo kunenge vachitaura kuti havana kumwe kwekugara. Saka dambudziko rinofanirwa kutogadziriswa inyaya yekuti makanzuro edu aya anofanirwa kuti asevhise nzvimbo dzekuti vanhu vagone kuzogara kuine mvura, kuinewo masuwa, kuine migwagwa. Zvino iko zvino vanhu vanongoratidzwa bani votonzi wakai.
Vanga vari mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare eri Harare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare neStudio 7. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera hunonzi huri kuramba huchikwira munyika panguva iyo paiwe kutyirwa kuti kunaya kwave kuita mvura kuchatowedzera dambudziko iri. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanosvika zana nemakumi matatu nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi nemusi wechina, chidimbu chepakati nepakati cheuwandu uhu vari vagari vemuHarare. Vanhu vanodarika zviuru gumi nezviviri vanonzi vabatwa nekorera nyika yose kubva zvatanga chirwere ichi. Kusvika pari zvino matunhu maduku makumi mashanu nemana anonzi abatwa nechirwere ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano recommunity working group on health vaitai Rusike.
Kukwira kuri kuita huwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa nechirwere chekorera kunyanya-nyanya mudhorobha reHarare zviri kunyanyokonzerwa nekuda kwekuti vanhu havasi kuwaniswa mvura yakachena. Vanhu havasi kuwaniswa mvura nguva nenguva, uye dambudziko remarara asingatakurwi. Tozouyawo zvekare dambudziko remasuweji aya anoramba achingoputika asingagadziriswe nenguva. Ndo zvinhu zvatingati zviri kunyanyoramba zvichikonzera kuti mudhorobha reHarare huwandu hwevanhu vari kubatwa chirwere chekorera hurambe huchikwira.
Tiri kuona kuti nyika yapinda munguva yekunaya kwemvura, zvingabatsira here kukurwa kwetsvina zvichiitawo kuti denda rekorera riderere?
Munguva ino yekunaya dambudziko rekorera richatoramba richiwedzera nekuda kwekuti veruzhinji vari kupona nematsime, matsime asina kunyanyochengetedzwa zvakanaka. Izvo zvine njodzi yekuda kwekuti munguva ino yekunaya marara nedzimwe tsvina dzese zviri kukurwa nemvura zvichinopindawo zvekare mumatsime iwawo. Izvo zvinokonzeresa kuti matsime anga achiwanawo utachiwana hunokonzeresa korera. Toyawo nyaya yezvibhorani zviri mumarokesheni mazhinji, tinoona kuti zvibhorani izvozvo munguva ino yekunaya zvizhinji zvacho zvinoita pakuita yatinoti contamination iya, zvinopedzesera zvazarawo zvekare utachiwana iwo hunokonzeresa korera. Munguva ino yekunaya tinoziva kuti ndiyo nguva zvekare iri kuwanika michero yakasiyana siyana. Dzingave mango dzinongotengeswa mumastreets emuHarare, zvingave zvibage zvakabikwa zvakagochwa zviri kungotengeswa, mazhanje nezvimwe zvakasiyana siyana. Nekuda kwekushayikwa kwemvura, dzimwe nguva vanhu vanongotenga mango dzavo mumastreets imomo votanga kutodya, mumwe anongotenga mazhanje ake votanga kudya. Zvimwezvo nezvibage izvozvi dzimwe nguva kwazvinobikirwa hatizivi kuti mvura yacho inenge ichishandiswa imvura inenge yakaita sei. Saka dambudziko munguva yemvura ino yekorera richatoramba richikwira, tichaona vanhu vakawanda vachabatwa nechirwere chekorera, togoonawo zvekare vanhu vakawanda vanosvika pakurasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere chekorera.
Pane dzimwe nzira here dzingashandiswa kudzivirira kupararira kwekorera dzakaita kana sekubaya nhomba?
Hongu tinokwanisa kubaya vanhu nhomba yekudzivirira chirwere chekorera, asi kubayiwa kwenhomba hazvichareva kuti makanzuru otadza kupa vanhu mvura. Nhomba haikwanise kutsiva nhau yemvura. Nhomba inenge yakanaka kubaya vanhu kusina outbreak yatakatarisana nayo. Iye zvinezvi tiri muyatinoti muemergency.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare neStudio 7. Mashoko ari kubuda anoti motokari dzakatakura rubatsiro dzinosvika makumi manomwe dzapinda kuchamhembe kweGaza nepamugano weEgypt weRafah. Gaza inonzi iri kuda rubatsiro zvechimbi chimbi. Israel yakanga yaudza vagari vemuGaza kuti vabude kuchamhembe kwedunhu iri, asi pakazopinda mauto ayo akawana paine nzvimbo dzekugara shoma kana zvichienzaniswa nevanhu vakanga vachimo. Zvichakadaro, zvichitevera mazuva enhaurirano dziri pamusoro pekuendeswa kwerubatsiro muGaza Strip, America haina kuvhota nechishanu pachisungo cheUN Security Council zvakabvumidza kutambirwa kwechisungo ichi nenhengo dzeUN Security Council gumi neshanu. Israel inoti vanhu chiuru nemazana maviri vaurayiwa kubva zvatanga hondo yayo neHamas, iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chavanopfurikidza mwero. Bazi rezveutano muGaza iro riri pasi peHamas rinoti zvizvarwa zvePalestine zviuru makumi maviri zvaurayiwa muGaza.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Tunisia iri kupinda musarudzo dzemakanzuro mangwana senzira yekuwedzera uwandu hwenhengo dzedare iri kuburikidza nekuumba rimwe dare repiri rakanangana nenyaya dzebudiriro. Vadare mumatunhu ose eAmerica vari kudzoka kubasa mukutanga kwa 2024 vachitarisirwa kushoropodza kurwiswa kweIsrael neHamas musi wa 7 gumi guru, vamwe vachitarisirwawo kutora matanho akaomarara. Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunombopiwa naMavelas Muhlanganyawi weStudio 7, asi nhasi muri kuchipiwa neni tichitarisa mabasa ari kubatwa nesangano rinomirira vagari vemuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust richitungamirwa namuzvare Alice Kuvea ekusimudzira madzimai emuchitungwiza uye zvavari kutarisira kuita muna 2024.
Zvatinotanga chekupa vanhu chikafu musi wa 31 nevamwe vatinoshandidzana navo, uye zvekare takaita mamachi ekukurudzira nyaya dzegender based violence, mhirizhonga mudzimba, mhirizhonga muzvikoro, mhirizhonga muchamatiki, uye kuti ticharamba tichiita mabasa ayo ende tichavandudzika. Uye zvekare inini semumiri wevoka rechitsvene takaendawo neorganization inonzi Wese Chamber rakapera inomirira madzimai taanga tiri kugokwe, uko kwataita zvekare yatinoti bhaketu bhaketu, maimu nesipo, maimu nemasanitary pads, matoothbrush, makamu, mafuta, zvakawanda wanda zvekuti madzimai abatsirika. Saka chirongwa ichi tichazenge tichiunza zvekare muchitungu, iko zvino tine zvimwe zvatikamirira kuti tikwanise wanwa tichipa vasikana vechidiki muchikoro.
Ko, munyaya dzezvematongerwo enyika zvii zvakaitwawo nemadzimai mudunhu menyu?
Takave nechirongwa chakanaka chevota registration, chatikarejista vana vechikoro vanosvika kuma 1200 vanove vakatanga kuvhota mutsva 23 August. Saka asi chinguta chakaita chinongo kuru dira kuchidaita wana. Batimo bata na nao mama organization. Anko ato tupatuo pachikafu pa mawilche. Kama school fees ndori medambu zikori hiko. Ma school fees aani. Ya kumitekumushe muno munu unika. Kana uchimiguta munu. Iko shikana uchitu anuane Christmas apana. Christmas wangu warimu zimba zao. Lakini toronga chetu anaende saa laironge zema school fees nesema uniform.
Tinoona kuti madzimai akawanda anorarama nenyaya dzekutengesa. Vakashandawo sei mugore irori ratiri kubva madzimai?
Tinongotenda necourt order yakakapuwa sechitsvese yekumisa kupwanwa kuti tiri pamutemo kwekutengesera kana kuti mavending stores. Izvozvo zvakambotibatsira uye zvekare takagarawo pasi nekanzuro yechitungidza. Tika kuru kuru otu wanuwa mari ya kutu wa sarambu wa chunguru tuwa nekazi mneta 10 years kutu wa konsongu wa tuchenge sasele kwa wano tuchenge sere kata miza kuwa hapa kutu wa tuchenge sere kutu wa wadazi mwamira mtetu wa kuru kunai wano tuchenge sara pato muru odi asikanzi mnenge chungo damari ainapa ya kawaka sechindi kutu ya katika uchanga kugoreli
kwa mugoreli rukuya ra 2024 semadzima ya mshitunguiza, zvii zvamunga tarisira okunge muchiita kana kupedzisa zvirongwa zvimwe zvamunota tinotarisira kuita ichi nechichi.
Kama ndetenda, tikutarisira kuramba tichibatsirana kumatraining, zvandamboreva kubatsira vanotambura, kubatsirawo nechikafu, uye zvekare kupa vanhuwo mabasa kutitsaone kuti vaite mabasa emaoko, tikutarisirawo kuti pane mamwe mapoka atakasenda nawo. Aipa madzimai mari yekuvatange mabasa emaoko anosanganisa kuti shuwangu vatibatsira vakadzi vakawandisa zvikuru uye zvekare dambudziko remvura muno muchitungiza isu vakadzi tisiri kutambura tirikutarisira kuti hurumende isatimbose zvatakanyora kune mukuru wenyika kuti vationewo pakuvakwa kwedhemu redu tikwanise kuwanzwa tichicherawo mvura mumatepi tisarambe tichitenga nekutakura migomo zuva rega rega. Uye tichitarisira zvekare kuti vakadzi vazhinji vachange vachipinda muzvigaro zvepamusoro ungadai kuri muzvikoko kumachechi munzvimbo dzakasiyana siyana nekuti mudzimai tisi tinekwanisa kana kuti tine chido nekuvaka bvuta tikatarisa vapa tichienzanisa nevarume vatikamboisa pazvigaro. Uye chimwe chandandangara tingotenda kuti kekutanga muguta rechitungidza taitawo meya wechidzimai saka tinongozvitenda.
Aiwa ndinotenda zvikuru muzvare kuvheya ndichiti muwe negore dzvarakanaka nekisimusi yakanaka.
Hatotenda nemiwo.
Ndinotenda, thank you.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namuzvare Diana Kuvheya vanove mukuru wesangano runomirira vagari vemuchitungwiza rechitrust. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiine hurukuro namukoma Presmo Musundi vanochovha mabhasikoro zvemumijawo. Mukoma Musundi ndemumwe wevachovhi vemabhasikoro vakachovha mabhasikoro avo kubva kuJohannesburg muSouth Africa vachisvika muBulawayo svondo rino senzira yekukurudzira veruzhinji kuti vasiyane nekushandiswa kwezvinodhaka.
Yes, ndiri mumwe chikwata chakachovha kubva kuSouth Africa kusvika kuBulawayo kubva nemusi weMonday uri musi wa18 December 2023. Akasimuka kuJoburg na7 a.m. yokubva tarova usiku hwose. Asi ndikuda kuti takange taona kuti hatina back up kumashure kwedu. Maoko anga anga asingachakwanisi kupula mabreaks. Chibva ndaenda nelift yandakaenda naye kunosvika muGwanda. Vandamirira vamwe kuti vakwanise kusvika muGwanda. Vanokuda kuti ndakasvika usiku ndibva ndambozorora muGwanda. Ndibva ndazobuda muGwanda na3 a.m. kuenda kuBulawayo. Ndakasvika muBulawayo around 7-8 makuseni. Ndanga ndave kuBulawayo ndokwa ndakazomirira chimwe chikwata chose zuva rose kuti chisvike. Chibva chazosvika na6 manheru.
Chinangwa chenyu chekuti mutore rwendo urwu rwekuchovha mabhasikoro makiromita akawanda kudai changa chiri chei mukoma Presmo?
Chinangwa nechivavarirwa kuti titore danho rekuchovha uye kuzvishungurudza nemabhasikoro kubva kuJobe kusvika kuZimbabwe inhau yekuramba zvinodhaka kuvanana kuzera rechidiki zvinova ndizvo zvauraya nyika dzakawanda. Ndo zvakakonzeresa kuti nyanye kunge tiri pamabhasikoro kubva kuSouth Africa kuya kuZimbabwe kuda kwekuti Say No to Drugs. Ndo rangariri zita recampaign awareness yedu. Ndofunga veruzhinji vanogona kunge vachingofunga kuti vanhu vakazviita maNdevele chete, kwete. Ina ndisiri muNdevele, ndiri mushona, but nekuda kwekuti kana mukange mavaka ofriendship nevanhu vanobva kune imwe district, kana friendship yenyu yakasimba, ushamwari hwenyu hwakasimba, munokwanisa kuita chinhu chimwe chete pakashayiwa kana kuziva kana mumwe chete kuti hamuzivi vanhu vanotaura rurimi rumwe chete.
Icho chirongwa chenyu chakanangana nemazera api mukoma Musundi?
Ngati awareness yedu yanga yakanangana nekuramba kwezvinodhaka kuzera rechidiki nezera rechikuru zvinova ndizvo zvauraya nyika. So tinotenda zvikuru sei kumasponsors nevamwe vese vakabatsira kuti rwendo rwedu runge ruchibudirira, kunyange zvavo vamwe vasiri kuzvibhiliva kana kutenda, asi tinongosiya paruoko rwaMwari. Ndinofunga kuti vabhilivhe tichaita kuti tivatumire mafambiro atakaita pamaGPS edu kusvika chinosvika kuBulawayo. Dzimwe nguva vangava nekufara uye nekutendeseka nekuti vamwe vanoshoropodza uye kushoora, asi ngati kambeni yedu yanga yakanangana neSay No to Drugs kuzera rechidiki.
Tinoona kuti rwendo rwamakafamba harusi rwendo rwekutamba narwo. Mune matambudziko amakasanganawo nawo here mukufamba imomo?
Matambudziko mazhinji atakasangana nawo mukati merwendo. Ndinofunga kutsanangura zvingatoda mapeji akati wande, asi muchidimbu ndine tarisiro yekuti ndofunga next patinoita zvakare raidhi yedu yakafanana naiyoyo tichange tiine backup ka kuitira kuti tisatakura mabhegi pamabhasikoro kana kumisana yedu, nokuti zvinhu zvimwe zvinotipedza pawa uye kuneta. Nokuda kuti zvinenge zvichirema, asi nokuda kuti haungazofambi rwendo rwemazuva matatu uri pamusoro pebhasikoro usina yunifomu, mbatya dzekushandisa kuti unge uchichinja murodhi, zvinoda kuti ufambe wakazvitakura. Uyewo kuti kana tichinge takumbirawo kuti vanhu vasiponze like zvakafanana navana ine chikafu muzhira, zvinhu zvisingatifadzi pakuzobvisa mari dzedu tichitenga isi tanga takambotarisira kuti pamwe vanhu vachatibatsira. Saka ndezvimwe zvematambudziko uye zvinhu zvisingafadzi murwendo, asi tinongozvisa mumaoko aMwari nokuti iri ranga riri zano redu, ranga risiri zano rezvikwata zvatinomhanyira tiri kuSouth Africa.
Tinonzwa kuti urongwa uhwu hwakatangwa namukoma Meli, imi makazopindawo sei?
Akangotiwa atisheerawo nyaya kuti varume ini tinoda kufamba nebhasikoro kubva kuJoburg kuenda kuBulawayo, tichibva tasvitsa nyaya kuzvikwata zvatinochovhera tiri kunokwe sei. Hazvingakwanisike here? Zvikanzi kana muchida nemwoyo yenyu yese munokwanisa kuzviita. Ndobva pangoitawo mamwe masponza akavolondia kwataisvikira kuBulawayo kwacho, uye vamwe mataizoita marefreshments murod like True Elegant pagomo yepaBite Bridge kusaidi rekumavirira kweborda. Tinofara zvikuru newelcome yavakaita kwatiri. Zvinhu zvinodadisa chaizvo. Chikafu chatakadya ipapo changa chakarongeka, marefreshments atakawana ipapo anga akarongeka, uye mabatiro avakatiita vakaratidza chido kuti tiri vanhu kwavari. Pamakadho zvakare, kunyange zvazvo paiva pakati peusiku, asi vanhu vairatidza kufara zvikuru kwazvo. Nepagaraji repaGwanda takangamwa zvangu zita regaraji, asi vanhu vairatidza kufara zvikuru sei nekuda kwekampeini yatanga tiinayo, uye Bulawayo yose vanhu vakaratidza kutigamuchira murudo rwaMwari uye murufaro.
Vanga vari muchovhe wemabhasikoro emijawo mukoma Presmo Musundi vachitaura vari parunhare kuchiredzi nestudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mapurisa anoyambira vatyairi nevedzimotokari kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa munguva ino yezororo. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuva ngibonge uJonga Kandemiri obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku-23 kuMpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
siyananzelela ukuthi lo nyaka lanxa sesingene ekhefini leKhisimusi, eqinisweni ukuthi akukhanya ukuthi iKhisimusi, iKhisimusi ekhona ekhalendeni. Iminyaka edluleyo even lowa last year nxa kwakunzima, sananzelela ukuthi wawuxa ubhodabhoda ubone kusiba le mcimbi endaweni ezishiyeneyo.
UZulu uthi iKhisimusi yalo nyaka iza kuba iduma ukwedlula iminyaka yonke ngenxa yokusilela kwemali.
Ngoba ngakhela amafridge, osofa, amatafula, konke kuyabe kusebanzini. Kunakele kakhulu kubeka impahla zabo, zibathekeze ingubo zabamanzi.
Amapholisa athi umntwana weHarare elokitshini leBudiriro oleminyaka yesithupha elokhu engakabonakali kulandela ukuna kwezulu elithiye izindlu zitshone emanzini.
Ngoba i-government of national unity iqhakathekile apha eZimbabwe ukuthi ibe khona, ngoba singakhangela isayidi lomnotho wethu weZimbabwe umoshakhele nendaba yeZANU-PF ikhala nama-sanctions. So iZANU-PF nxa ingabambana ne-TCC zonke izinto zizalunga.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-People's United Party, umnumzana Herbert Jamuka, uthi uhulumende womanyano nguye kuphela ungaqeda indubo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. UZulu uthi iKhisimusi yalonyaka iza kuba iduma kakhulu ukwedlula iminyaka yonke ngenxa yokusilela kwemali. Iningi alisebenzi njalo labasebenzayo bathi imali ayeneli ukuthi kuthengwe ezimnandi kujatshulwe njengeminyakeni. Kusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi lifike ilanga leKhisimusi, kodwa iningi lithi impawu zaleli khefu ezamagigi leminye imicimbi eyandise kuba khona ngalesi sikhathi kweminye iminyaka kayikho. Siqoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ye-ZCTU, umnumzana Ambrose Sibindi, ongewebandla le-CCC.
Siyananzelela ukuthi lo nyaka lanxa sesingene ekhefini leKhisimusi, eqinisweni ukuthi akukhanya ukuthi iKhisimusi, iKhisimusi ekhona ekhalendeni. Iminyaka edluleyo even lowa last year nxa kwakunzima, sananzelela ukuthi wawuxa ubhodabhoda ubone kusiba le mcimbi endaweni ezishiyeneyo. Wawuqalisa futhi masinya khonapho kubonovemba, ubona abantu ndlebe zitshengisa ukuthi isikhathi asebengenekiswe isikhathi seKhisimusi. Bodwa ungananzela kathesi hayi kuthule, ungaze ungene ezitolo lapha. Siyananzela ukuthi labona abayejayeuqekise izinto lezi ngazicetiswanga, okuthi nxa bekungenzeka ukuthi kube lo muntu ongabe evalele kwenye indawo abesephonga ukukhitshwa bhodabhode lapha kobulawayo, bengasuzananzela ukuthi iKhisimusi ngoba kula kubhidiziya ehlukwesijwayeleyo. Siyakunanzela khonokho lezitolo lapha ayisiko lokhwana ukubhithizela esijalo ukubona abantu nje ungathi babhizi bebhithizela bona ababevendini bedinga izimali. Amavenda ayo agcwela iganga lonke enxa ebenani ukuthi abantu bazadobhadobha lapha nalapha ngamafitshane abantu ngenxa yokuswela lokuthi nato ilizwe zinzima. Yikho okwenza abantu bengaphithizeli, ngoba ukuze uphithizele ukuthi ube le mali ukuthi wenelise ukubana uthengele abantwana konke. Impahla sibule zitolo zikhona, kodwa uhlupha zibambeke. Akufani laleyana iminyaka eminye esadlula kuyo 2008 wakuvele kungela mpahla ezitolo, kathi zimpahla zikhona kodwa ke ukuthi abantu benelise ukuthi bathenge impahla kuyehlula. Ngokunjalo iKhisimusi akhona ithule sibili kakhulu, nalapha ezindlini wawubona abantu begida kula maphati kutshaya amarithi, kodwa kwalo nyaka kukhanya nje kuzithulele. Singakwazi ukumbekela leKhisimusi kanye kuzatshengisa ukuthi kule mpilo, kodwa okwamanje hayi, impilo yeKhisimusi ledlabuzane leKhisimusi asilinanzelela likho ebantwini.
Manje ngokubona kwakho abantu bazayidlala njani ikhisimusi yalonyaka njengoba abaningi bekhala ngokuswela gala kwemali. Ungasitshela nje ngamafeature.
Well, kusegcekeni ukuthi ikhisimusi yalonyaka kukhanya ungathi abantu sizabehlula ngenxa yokuba nabantu abalamali. Njalo lo hlupho njengoba sisazi omabhizinisi beZimbabwe nxa kusuka ikhisimusi bayacabangela abantu bazakuthenga basuke bakhwezi impahla, intengo yezimpahla zabo kwenza abantu kubehlule. Lalaba emakhaya futhi nganazela amabhasi emakhaya, imishova la emakhaya labo sebekhwezile intengo, kusenza ukuthi impilo yabantu iqhubeke isiba nzima sibili kakhulu. So ngokunjalo siyabonda hhayi izaba ikhisimusi ngoba khona ekhalendeni lokuthi abantu bathola amathuba okubana bake baphumule bangayi emsebenzini. Kodwa lokhona sikwejwayele ukuthi abantu phele bebizana bezimuli, bebizana bengomakhelwane, sibona ngathi akutshengisi ngenxa yohlupho esilalo ezomnotho welizwe abantu leyo mali abalayo. So ke sikhayele ukuthi aluba kuyavuma futhi le ntengo zempahla sesuke zaqanza ngoba singananzelela labona abezitolo sebefika izimpahla zokuthiwa hhayi leyi awusozuyithenge nge-RTGS usuthenga kuphela ngemali yemzini i-US. So yinhlupho esihlangana la zonke lezo kuthi laba laba bavuma ukuthi kuswayidwe nge-RTGS basuke abainflate ama-rates abo abaningi sokusuba yile imali yomkambo kusazi abantu kube nzima. So ngamafitshane abantu ikhisimusi yabo suke bayikholise ngoba kuloku nzima sibili.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU njalo engowebandla le-CCC. Amapolisa athi umntwana weHarare elokishini leBudiriro oleminyaka eyisithupha elokhu engakabonakali kulandela ukuna kwezulu elithiye izindlu zitshonile emanzini. Izindlu ezifika phose ithumi lanhlanu zibikwa zitshonile emanzini okubangele ukuthi abaningi bahlengwe ngendizamtshina zohlobo lwamahelikopta logatshwa lomapolisa olwamanzi olwe-sub aqua unit. Kodwa umntwana lo elokhu engakabonakali kusukela ngomgqibelo kusukela ngolwesihlanu uqolo. Amapolisa athi udubo lolu lufinyelele elokitshini lekuwatsana extension lapho okulezindlu ezitshone emanzini lazo. Sixoxe lomgcini isihlalo webhodi yezakhamizi eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ya into ekhona lapha ukuthi singakhangela idorobha ikakhulu iHarare leKitunziza. Kule ndawo lezi singathi ngamaxhaphozi okungamelanga ukuthi abantu bakhe izindlu. Kodwa nxa besakha izindlu kumele kube lamalungiselelo. Yikho ke kakhulu amalungiselelo aneleyo njalo abantu baphombunikwa nje indawo ikakhulu ngendaba ye-corruption. So ngokunjalo uzabona ukuthi izulu lingana, izindlu ziyagcwala amanzi. Kugeleze kungena ezindlini abantu begcina kusikhathi kuthuma phezu kwemagala kusifuna ukuyafika emadolo. Njalo le-drainage system ekhona i-very poor, akusena drainage system esasiyibona kudala leyani. So kugcina iy'ndawo zisiba flooded. Njalo singakhangela ama-foundation ezindlu lezo ngendaba ye-corruption ekhona ayaphasiswa ngoba abantu abantu ukuthi nxa sikhangela indawo ezingathi ziyinxhaphozi abantu bayakha kodwa kumele ukuthi kube ne-foundation ehambelana naleyo ndawo. Nxa kungena ama-foundation kutho ukuthi izindlu zabo ziphansi kakhulu, izulu lingana kakhulu, amanzi angena ezindlini.
Manje kuzona lezi okuthiwa khona amanzi angenile kuwonakele okunganani, njalo ungasitshela ukuthi akula yini ophelelwe ngumphefumulo ngenxa yesehlakalo lesi?
Ya, ngeripoti esiyizwileyo kuthiwa kulontombazana oyedwa ofileyo kodwa kasika confirmed ukuthi kuliqiniso na. Njalo abantu abaningi balahlekelwe zimpahla zabo ezinengi ngoba kwagqela amafriji, osofa, amatafula konke kuyabe kusebanzini. Kwenakele kakhulu sibe kanti impahla zabo zilahlekelwe, ingubo zabamanzi. Kodwa singakhele kakhulu ofriji lao i-furniture lamasofa kungangenwa zizulu kakhulu kuyawonakala kakhulu umonakalo wakhona uyahlupha ukuthi ubenzeke abanye kuyagcina sokudingeka ukuthi bathenge okutsha
manje bona labo abawonakeleyo bayathola yini uncedo kuhulumende kumbe inhlanganiso ezizimele
njengabantu abamela izakhamizi ludaba esizalukhangela ngoba umonakalo lo omunye wakhona kawubengelwa ngayibo so sizazama ukuthi sibe sikhulume nabe council ukuthi sibone ukuthi ngedobani angabalini abangalithola kodwa sibe ezinye inhlanganiso ama NGO abancedisayo lapho nalaphana ngoba ikakhulu ngakhangela abanye bacine besela indawo zokuhlala bayakhu kulwa bayehlalisa kwenye indawo temporarily amanzi aze abe nganeno babesebebuyele ezindlini zabo kodwa uhulumende hayi zasika akula ncedo esibizileyo asiyewalunika okwakhathesi
umnumzana Albert Mazula ngumgcinisihlalo webhodi yezakhamizi eHarare Residence Trust ubekhuluma ecingweni lestudio 7 khona le eHarare Umkhokheli webandla eliphikisayo ele People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi uhulumende womanyano nguye kuphela ongaqeda indubo zelizwe. UJamuka utshele intatheli izindaba yeStudio 7 umlondolozi Ndlovu ukuthi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale phansi akhulumisane lomkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa kunye lenye inkokheli yezombusazwe.
Ngoba i-government of national unity iqhakathekile apha eZimbabwe ukuthi ibe khona ngoba singakhangela iside lomnotho wethu weZimbabwe umoshakhele nendaba yeZANU-PF ikhala nama-sanctions so iZANU-PF nxa ingabambana ne-TCC zonke izinto sizalunga nabalungu bazakhipha ama-sanctions
kodwa ubaba uMnangagwa lapho uthi yena wanqoba kukhetho lingafuna ukuthi abambane njani noChamisa yena kungiyowa winayo kuma-elections
mna as a opposition leader uMnangagwa kanqobanga uMnangagwa kusebenzisa amaqhinga nesindebele number one uMnangagwa wa deploya ifas wa deploya iheritage babe hamba bephisela abantu abadala emizini abanye beshayiwa nezinduna nenkosi nobosobhuku so abantu bavotelisa lo PF nokusaba and ama election lawa arikwa awahambanga nendlela eright so uMnangagwa kawinanga this election but usebenze amandla special ama soldier ama CIO and Zimbabwe Republic Police
kodwa uChamisa ungena ngathi la why lifuna ukuthi uChamisa loMnangagwa babambane
ya uChamisa loMnangagwa kunanzelekile ukuthi babambane ngoba ama votes abo asondelene especially uMnangagwa uChamisa kune 1.9 million votes uMnangagwa 2 million so different yabo incane so kufanele aba bayithu babambane then kube ne government of national unity elizweni kube ne peace elizweni kube ne development elizweni kube ne unity enkulu sivule ama industry silungise imali ethengayo abantu bayeke into zokuhawula apha estrateni bethengisa wechiswa ilanga nendaba yehulumende ikadisa no PF.
Hello ke ngumnumzana Albert Mazula umkhokheli webandla le People's Unity Party.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mcheshwe
lamlela nampa bafowembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
Kwezemaphandleni uhlangothi lukahulumende olubona ngokuvikelwa lokuhlengwa kwabantu ngesikhathi somonakalo odalwa zingozi zemvelo olu-Civil Protection Unit lubika ukuba umbane usubulele abantu abedlula amachumi amahlanu 52 kusukela ngomfufu lonyaka. Lokhu bathi kubangelwa isimo sokuguquka komkhathi climate change. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo ese Victoria Falls.
Abe Civil Protection Unit bathi leli nani liphezulu kakhulu njalo lokhu akusomvama bekhuthaza uZulu ukuba athathe amanyathelo okuzivikela mihla yonke enxa kulezulu elilolaka lombane umqondisi wohlangothi lolu umnumzana Nathan Nkomo uthi kunani leli inengi lehlelwa ingozi yenkosazana lisendlini ikakhulu emaphandleni
the biggest challenge is that
this lightning affects them whilst they are in their houses.
Umbane lo uchaka kakhulu abasezindlini ikakhulu emakhitshini. Siyaphelelwa ukuthi indlela bani njalo esingazifaka ukwehlisa limpica ngaphandle. Lakho nxa kuseneliseka ukuba umuzi ngomuzi ugejele incingo zokuvikela imbane le kungelani lendleko ngoba impilo yomuntu ibalulekile kakhulu.
Ungomo uthi lesisika sidla ubhedu eziqintini ezigoqela kokuthu egokhwe kanye lemaswingo ensukwini ezimbalwa ezedluleyo lombane ubekwa uchaye owesifazane kanye lengane ezimbili emaswingo njengohulumende uthi sebephume lamacebo okubumba amakomiti okulimukisa lokufundisa uzulu ngendlela zokuzivikela.
If structures that go now up to grassroots level, up to the village level.
Loba singahlomanga ngokupheleleyo ngezimali, kodwa sesibumbe amakomiti aqalela emakhaya kusiya phezulu, ama district development coordinators, njalo laba bazaba lilihlo kusiyafika unkwenkwezi. Umsebenzi wabo yikwelula ingalo kulaba asebehlelwe izingozi eziphathelane lomkhathi.
Omunye wama district development coordinators njalo eyisiphathamandla secouncilini yenkayi rural district council umnumzana Silibele Mpofu uthi labo babhekane lengozi yombane ukugalula kwabantu kanye lokubhidlizwa kwezakhiwo ikakhulu emangweni we ward 6 ehlanganisa igwamayaya kusiya kubotsheli.
Siya sabale sehlakalo ke singazange sibe sihle kunyanga ephelile lapho kwaba labantwana khona abathathu abagcina bewela emthonjeni umfula wawugeleza abantwana bedlala khona fanefuleni futhi bayelokhu bedlala besemanzini kathi phakathi komfula kwakugejwe umgodi. Kwezinye izindawo sithola ama-reports okuthi abantwana izindlu zitshaye iy'nkosazane ezinye zitshile.
Umpofu uqonqosela izakhamizi ukuba zivikele ingozi lezi ikakhulu ekuchapheni imifula ngoba kunje kule muli yegokhwelayo egalule yatshona emfuleni emalangeni edluleyo bechaphela elubhane.
Nxa izulu lingazeline kuyubana abantwana besikolo besesikolo kusamele ukuthi abazali baye balanda abantwana bengahambi bebodwa ngoba bengahamba bebodwa kuba yingozi. Ekutheni abantwana abayenelisi ukubana bahlolisise ukuthi umumo lapha umi kanjani.
Umpofu ucebisa njalo ukuba abantu bengami ngaphansi kwezakhiwo kumbe izihlahla ezinde ukuze kwenqatshelwe inkosazana le. Uxwayise njalo ukuba izifuyo lazo kazibuthwe sikhathi sonke nxa izulu lisina ngesizathu sokuba zandile njalo ingozi zezifuyo ezigalulayo kumbe ezitshaywa yinkosazana. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Namlela nampawa fowembula
gukama
namlela.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lo senator webulilima umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Salibonani baba Gandhi. Gandhi ngine initiative yenye ngenzayo eyokuncedisa abantwana abangela abazali December Christmas ngoba abantu abanengi ezweni ezimbako njengoba nezimbako kudliwa ingqwaqwane zomlomo abantu abanengi kabala lapha bangathola khona ikakunantwana bayezintandane ngoba batshonelwa ngabazali babo. Abanye abantu bazabe dobhile umncane bejabulile umntwana uyabe engafuni ukudla umntwana into oyifunayo kakhulu ebefuna ngithole isigqoko esitsha ngithole ama-sweets ngithole ama-tennis amatsha kungkhwane umntwana kumenza ezibone ukuthi labazali nenxa abantu bekwenza ukhayela umakhelwane babe ngelaluthi isikhathi samanje njengoba nasiqala nje ukuthi izulu kumbe lizathembisa inkomo zifile indlala isingenile eMathebeland laphika kule bulilima lema-South yonke jikelele indlala khona ayenze and kuyachisa abantu balambile so ngithe into le ngijwayele ukuyenza ngeminyaka leminyaka ngoDisemba ngiyenza ngoba ngangingaphilanga kahle kathi singayenza mhla ka 25 ngizaba ngihlangene lezi ntandane abantwana abazali.
Ungasitshela ukuthi baningi okunganani abantwana elibaphathisayo?
So far total esenginayo ngile totally asi ngoba sikhethi bantu ukuthi ngibapha abantu be total esenginayo sengile 57 kusase abanye abantu khona bezabuya then isilezalukazi abo izalukazi eziqala kubo 70 years kusiya phezulu lazo ngizabanye izinika impuphu ukuthi isalukazi lazo le bayisepa ngasi sidla siwatcha sibone lazo ukuthi siyenza something.
Ngobani abaphathisayo kuhlelo lwenu lolu olokuphathisa abantwana?
Oku into le angiyenzi ngedwa ngiyenza ngalama labantu abalenhliziyo ezinhle abalenhliziyo ezinde ama business people like lapha mina ngisebenza khona bayancedisile sibili kakhulu njalo nginendaba enye ezisubuhlungu Plumtree Town lapho kuyiko kuvela kona izintandane lezi eziyizwe ezithemba idorobha business people ababuyayo bebuya kwezinye indawo sile ama-business people sile Plumtree Bakery sile Plumtree Bakery Plumtree Bakery incedisile layo kakhulu ngokuthi ngezinkwa ukuthi abantwana bethole okokudla la ngikhisimusi Plumtree Bakery iyancedisa futhi incedisa isibhedlela sonke isikhathi izinto ezidliwa ezigulani iyancedisa ngibatshayela ihlombe kubonisa ukuthi yibo abantu abaziyo ukuthi i-community kumele benefit nxa befake ibhizinisi yabo ngoba ikhona community ithenga khona abantu bathenga khona yibe sensithi khona labo site bancedisile ama-drinks yibe sengisithi ogolden bancedisile ngabantu abajwayele ukwenza khonokho omainline bancedisile ngikhuluma ngama-business people aba-around kuleyo ku-Plumtree Town ngibe sengisithi khona ngile challenge ingaso challenge yami yodwa I think liyawazi iGreens CEO enkulu ePlumtree ngifikile eGreens kweminyaka ngabanika incwadi zabe respond kade ezimfinyanga abanika incwadi ngathumela incwadi ngayinikeza omunye ukuthi abanike into sengisiya find out ukuthi bayithola bathi kabayithola nganikeza ngabanikeza ngakhuluma lo manager umanager engikhulume naye ngithe ngase ngifika kwese ngihlola ukuthi njengoba nalithumela incwadi yokucela ama-donation kasifuna imali yenu sasifuna anything elibona ngani lingancedisa abantu abahluphekayo bangiphendula ukuthi bona hayi kabala lutho.
Lo ke bekungusenator weBulilima umnumzana Solani Njenyama Moyo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama asidibanini njalo ngeviki ezayo sikhathi sini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lezokholo lizibiza ngokuthi ivangeli elitsha labakhethwa kwaya lona eselethule idlalade lalo lesibili lilesihloko esithi Nkosi ngisize. Nangu umkhokheli waleli qembu exoxalo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Ngizomphilela
uJesu
Jesus
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 ngiyabingelela Nkosi yami ngiyabingelela emsakazweni ngiyabingelela e-Studio 7 ngokukhulu ukuzithoba obingelelayo ngustafana laphana ekhizi waphisa ivangeli elisha labakhethwa isungulwe ngo-2021 sakhipha i-CD lokuqala ngonyaka odlule bese kuba khona leli esiliphusha njengamanje.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Inamba yizo lezi 071 023 7916. Ngiphinde futhi 071 023 7913. Ezinye zithi 076 462 1012, 076 462 1012. Odinga umculo wethu kulezi namba uzosithola nakuFacebook laphana ivangeli elisha labakhethwa, sikhona laphana kuFacebook. Okunye esisaphezu kwakho kuzotholakala, kuzobonakala, kodwa kwamanje engasithola kulezi namba lesi engizifise khona lapha.
Abalandeli ubashiyela wapha amazwi?
Abasenjalo esilandela ngalendlela abasilandela ngakhona, sithi nje zathi sisafufuza, sisafufuza kulo mculo. Abasibengezelele, siyabathanda, siyabathanda. Sicela nathi nje besinikeze indlebe, besilandele kakhulu enkundleni zokuxhumana nje khona lapha. Sibafisela amaholide amahle, abanye namaholide amahle, beziphathe kahle.
Bekulivangeli elitsha labakhethwa kwaya. Besigqibela ke uhlelo lothu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu uthi iKhisimusi yalonyaka iza kuba iduma ukwedlula iminyaka yonke ngenxa yokusilela kwemali.
Amapolisa athi umntwana weHarare elokitshini leBudiriro oleminyaka yesithupha elokhu engakabonakali kulandela ukuna kwezulu elitshiye izindlu zitshone emanzini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa iyi nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.